vakafukure mashoko avo vakamira pari right chaizvo nekuti mukutaura kwavo kuti hapana need yekuti vari ivo vanokupira ruregerero vari ivo vakatandaniswa nefuti kubva kuzimbabwe vari right chaizvo muondero wedu ndewekuti taifunga kuti vakakanganisa kudzingirira vamwe nefuti vachazviona nokufamba kwemakore kuti zvavakaita zvizvizvo zvakauraya musangano saka mafumbiro avedu anga ari kuti vachazoti vakomana huyai batanidze musangano wedu semachandiraimboita vamugabe asi tirikuona kuti vambiri avo vari kuda kufamba mafambiro avo efuti vachiramba vachidzingira vamwana saka mashoko avo akasikurewa right chaivo asi mashoko makukutu akataura vanhu ndekuti ivo vasevhi akasikure muna 2023 vanenge varimo zita ravo rinenge ririmo rakanyorwa mubalot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivafotera
saka izvozvo hazizokonzerese here matambudziko kana muchiti vanenge vachikwikwidza musarudzo vari kudzokera kuzimbabwe here
muzimbabwe ndo maari kudzokera muzvarwa wezimbabwe vane kodzero rese munyika muno rekuti vadzokere kuzimbabwe nekuti muzvarwa wezimbabwe saka kuzimbabwe ndo kwaari kudzokera ende mazuva acho asvedera zvekuti tichamuona akufamba muzimbabwe murodi vasina kutya nekuti nguva yekutya yapera
asi tanzwawo vezanupf vachiti havasi kutombotya vakasukuere zvachose vachiti nyangwe vakasadzoka kubato hazvina kana nematuro ose chero zvese zvavanenge vachida kuita hazvibudiriri
mucharangarira kuti dambotaura kuti vanhu vakaba musangano wevanhu ndouyo avo futi vari kuti mukomana watakadzinga nefuti hatikumbomutyi nguva yekuti maybe vachiri nefuti dzavo vanoda kuti vazomudzingirira futi asi zvatinoziva isino zvekuti teedzeri vakasikuri vakawanda and vari redi kuti vanongopinza muzita rake mubalot box 2023 vachamufotera saka tichazviona kuti ivo avo vane futi dzavo dzichavhota here.